zvizarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muBotswana nedzimwe nyika zviri kutenga chikafu pamwe nekutumira mari kumusha kuitira kuti hama neshamwari dziwane chikafu sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. VaCosters Munga avo vanotyaira mabhazi anofamba pakati peGaborone neKasane muBotswana vanoti kukwira kwemitengo pamwe nekuoma kwezvinhu munyaya dzezveupfumi kuri kukonzera kuti vanhu vakawanda vashaye chikafu.
Apa hapana chekucerebhuretera because kuZimbabwe kwacho hatina chikafu pamashops. Tinofanira kunge tichicerebhureta tichiwana chikafu panguva yatinoda. Navo vanhu vaakumira macues ekuti vawane chikafu, saka hatina chekucerebhuretera ipapo. So opportunity yatinayo ndeyongo tinokwanisa kungotengerawo mhuri dzeduwo zvishoma izvo zvatinokwanisa, kwete kuti tinotenga zvakawanda zvezva kutengwa zvekudya nemhuri yedu.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vatafadzwa makamudze vanoti kusamira zvakanaka kuzvinhu kwava kuita kuti vagare vakatumira chikafu kumusha.
Zvinhu kuZimbabwe zvaimboonani zvachiwanika zvekuti kunoBotswana taigonatenga zvishoma kuZimbabwe uchitokofa kuti ndinokwanisa kutenga chi zvana shuga ndizvonzoni mafuta zvinhu zvaionika kuZimbabwe anti but sofa zvichatombowanika autokofa kuti mafuta aubva naye kuno kuBotswana and shuga odrinkchakusina.
Mumwe mudzidzi paUniversity of Botswana Muzvare Memory Mutsavengane vanoti vari kubatanidza zvechikoro nekushanda kuitira kuti vakwanise kubatsira vabereki vavo kumusha.
Nezvongoti kana wakabereka hakuna zvokuita, unotozvisarudzira iwe pachezvako kuzvinyima kuti ubhajetere vana vako kuti vawanewo zvakakodzera. Vane vaberekiwo ndizvozvo temaomero wakangoitawo zvinhu kunyika kwedu, especially like ivo variko chaivo chaiko havana kana chimwe chete chavari kukunda. Hama shamwari kuburikidza mhuri dzedu dzinototifonerawo kuti kuno zvatiomerawo hama dzedu, tirangarireiwo nokuti hapana kana chimwe chete chatinogona kuita. Kubata mari yacho sei zvakaita bhondi chaira harisi kutenga. Reti yacho yakwira zvokutoomesesa kwezvinhu. Saka nzira nezano chaizvo chaizvo hatagumirwa izvi.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaRobson Muroiwa vanoti nzara yapfunya chisero munyika inoda kuti munhu asunge dzichisimba pakuriritira mhuri yake.
Ukanyatsotarisa ikonesi mataura ari kuita kumusha parti hamuna kana chinhu chirimo chiri kuwanika mushopu. Hamuna ukada kutarisa kushuga mafuta zvese hamusisina. Saka kwava kutongosimba ukuenge tichishanda tiri kuno kutingi kuti tive tichikwanisa kubatsira mhuri nevabereki. Ukawanawo kamari kaunenge wawana kuno kotomhanya wotengawo mafuta neshuga wotengawo chidhirinki kuitira kuti vanawo vaite sei vawanewo chekunwa vakwanise kuvarayirwa vawane chekutakura kuchikoro. Ukasadaro inenge ingori nzara yega yega, saka zvinhu zvinenge zvakaoma.
Mwedzi wakapera sangano reWorld Food Program rakati vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vakatarisana nedambudziko renzara muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muGaborone muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.